Zvira zvinomira zvakanaka mudunhu redu takawirwa nedzimba dzakawanda uye tine vamwe vanhu vanokwana kuita vaviri vakatorwa nemvura kuburikidza nedutu mutengo rakanga riri kwese.
Imiwo imba yenyu yakaputswa here nemvura iyi?
Hongu imba yangu yakaputswa, imba yangu yachirara vakomana.
Asi hapana akakuwara hapo?
Pamba pangu hapana wakakuwara. Mvura yakatanga kunaya kuno zvakanyanyisa musi wechina ndokubva yadzirwa ichinaya. Musi wechishanu nguva dzoita idzo kuma2 ndopakatanga kudonha imba yangu, yakatanga kudonha pawindow payo ndokubva yazodonha. Saka ndotova yanga ine maasbestos ma12 feet anokwana kuita iwo matatu, rumu rairara vakomana iroro rakabva raparara rese rakadai.
Ko vamwe vamati vakashaya ava vakawanikwa here? Chii chaizvo chakaitika?
Right, pane vakatorwa nemvura. Wani akashaya akawanikwa anoitwa iye Vuso, akatorwa ari kunzvimbo yedu yeward 14. Then tine mumwe zvakare akashaya anoitwa iye mwana wepamupango, mukomana uyu asati awanikwa nanhasi.
Saka vanhu vemumusha vachiri kuita bishi-bishi kumutsvaga?
Hongu, vanhu vari mubishi-bishi kumutsvaga.
Mungati misha mingani yakaparadzwa?
Toto misha yedu yese pamwe chete tikabatanidza, tine ward 14 inobata Tamandai, yobata nzvimbo inonzi Mapungwana kana kuti Pakopera, then tozobata kwamambo Mapungwana. Tine 3 masenders muwadhi medu, pamasenders ese iwayo ndine nhamba inoita 365.
Imi muri kudhuze-dhuze neMozambique?
Takagurirana neMozambique, ehe.
Saka iko zvino zvinhu zvamira sei, muri kuwanawo here rubatsiro?
Nezuro takakwanisa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende, vakakwanisa kutipa vewashi, vakakwanisa kutipa mabhaketi anokwana kuita iwo 100 nezvigubhu zvinokwana kuita izvo 100 uye nemapiritsi ekuti vanhu vafanira kushandisa. Ndo rubatsiro rwabva rati tawana izvozvi. So
mapiritsi aya ndeekuisa mvura?
Mapiritsi ndeekuisa mvura. Injini yatinoseenzesa inosevha pachikoro chemapungwana primary nesekendari nekopera kliniki, injini iyeyi yakatorwa nemvura.
Ko chikafu muri kuchiwana kupi?
Chikafu chakayeredzwa nemvura. Nzvimbo yedu yakaita makomo-komo, saka mvura payainaya yaiputika mumakomo, saka yakakwanisa kutitorera chibage chedu chese. Tanga tatogara zvedu tiine dambudziko renzara tanga tiinayo zvedu kuno kubvi, razowedzerwa nekuda kwekutorwa kwakaitwa chibage chatatinacho chemumunda. Chimwewo chaipepereswa nemhepo, chichingotyorwa zvekuti pari zvino tiri pa hatitombozivi kuti tararama sei.